kana waita
kana waita ngakoma usatsime
kana waita
ngasi
ngekora koma kana waita
kana waita ngakoma usatsime
kana waita
ngasi
ngekora kana waita
kana waita ngakoma usatsime
kana waita
ngasi
ngekora maximum prison shamine munyo prisons are now open for those against the business. The youth should fight corruption. Hope you bend the game. Hamai moyo. Ah, ukaona usiri kuimba nyaya kuti pasine corruption. Pane pauri kuziva pakaba iwe iwe pane pakaba. Ukaona ari kuimba rwero. Corruption. Kwaso mona nyarara. Aiswa mari musamba. Kana usina kuiswa mari musamba bafa kaisunga. Sunga munhu, sunga munhu uyu ngasungwa. Yakatogadzikwa yavapo idzi wakavarongera vari kuita corruption matanda moyo shamine munyu shamine darutsigiro rwenyu vamatanga Isaac moyo vaZimond Thomas moyo Chief Justice Malava vemakereke madzishe vemapote ese nemima yuti batanai shamine munyu young man udzambiti zake haina politics Kana professor pa Kenya pa Zakia Bvunda Zimdifi yaka famba sei.